Vatsigiri vechikwata ichi nezuro vakaungana panze perufaro stadium vachiimba nekunyomba mutungamiri wechikwata chavo vakeni mubayiwa vachiti vauraya chikwata ichi mushure mekurohwa kwavakaitwa neFC Platinum 2-0. Taramos yakatidzwa nevatambi vakawanda kusanganisira Christian Ekupa, Masimba Mambare, Nationa Chipunza nemhaka yokusabhadharwa mari yemuhoro. Vatsigiri vechikwata ichi vari kupomera vamubayiwa mhosva yekuita kuti vatambi vane mukurumbira ava vasiye basa vachienda kune zvimwe zvikwata uko vari kuita mashirifiti. Vamubayiwa ndiwo tezvara vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Murayiridzi mutsva wechikwata ichi Bigu Zuze abudawo pachena kuti vatambi vechikwata ichi havasi kutamba sezvinotarisirwa nemhaka yekuti chikwata chavo chine chikwereti chavo chinobvira gore rapera. Asi Zuze ane tarisiro yekuti Dimbare inopedza iri pazvikwata zvina zvepamusorosoro mwaka uno, kunyange hake achibvuma kuti zvemukombe zvave zviroto chete.
As Dynamos we know kuti pamusoro pedisiso kazhinji kacho itop 4 iyoyo, and kana zvarambisisawo tinoramba tichiona zvanoya, but aim yedu ndeyokupedza vasizini panamba tiri mutop 4 imomo.
Dynamos yave pachinzvimbo chegumi nemapoints gumi nemaviri. Asi ngezi Platinum Stars haina dambudziko kunge rine Dynamos mushure mekuraka Kabulawe City 4-0 ndokuramba iri pamusoro petafura nemapoints machanu pamusoro peFC Platinum. Vakawanda vanotevera nhabvu muZimbabwe vanofunga kuti madamburo yatotora mukombe kare, asi chikwata ichi hachisati chasangana neFC Platinum iyo iri kuvatevera uyezve iri iyo ine mukombe weLeague uyu. Zvimwe zvikwata zviri kurwira kutora mukombe mukuru uyu nengezi pamwe neFC Platinum zvakadonhedza mapoints akakosha mushure mekunge Highlanders yakaita mangange 0-0 neCapes United, Chicken Inn ichiitawo mangange 1-1 neHarare City. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Mutare City Rovers 1 Herentals 1, Triangle 0 Black Rhinos 1, Shabani 0 Chapungu 1, Nitrat 1 Blower Chiefs 1, ZPC Kariba 1 Yada 0. Kwatambwa mitambo gumi nemiviri, zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi: ngezi Platinum Stars 32 points, FC Platinum 27 points, Highlanders 22 points, Chicken Inn 21 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Herentals 11 points, Yada 11 points, Blue City 10 points, Shabani Mine 9 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.